Chirongwa ichi icho chirikitwa neve Public Affairs vachishanda neve Humanitarian Information Facilitation Center kana kuti HIFIC chinoitwa kwegore rose. Mumwe avo vaive muchirongwa ichi Sharon Mugu wekuDaily News anoti chirongwa ichi chakanaka chose uye chinowedzera ruzivo kuvatapi venhau pamwe nekuvapa shingiso yekuti vaendewo pazvinzvimbo zvekupepeta nhau.
Vari kuramba vachienderera mberi nechirongwa zvinova izvo zvakanaka nokuti pane vamwewo vari kumashure vaionawo zvataita vainzwa kuda kupinda muchirongwa chacho ende ndofunga zvichavabatsira noti inini pachezvangu zvakandibatsira kuti ndakatanga kuonawo zvinhu nenzira dzakasiyana.
Mumwe akapinda muchirongwa ichi Tracy Sivanda wekuZimbabwe Broadcasting Corporation anoti chirongwa ichi chakamuvhura maziso zvikuru uye chave kutomubatsira pabasa rake.
Hongu ndinosinge programu iyi programu yakanaka chaizvo nekuti kazhinji unotanga kushanda woenda kubasa hauzive kuti direction yauda kuenda chaizvo ndeipi yachona, but panouya munhu akaita samentor muupenyu hwako zvinhu zvinobva zvatanga kuchinja because anobva anatsokuratidza nokukuratidza direction yokuenda achikubatsira paunoshaya pausingakwanisinge uchisvika iwo achikubatsira achikusimudzira and I think munhu wese anoda munhu anomusimudzira.
Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti wakatanga chirongwa ichi mushure mokuona kuti pane vanhukadzi vashoma vari muzvinzvimbo zvepamusoro mumakambani nemasangano anoona nezvekutapwa kwenhau nekubudiswa kwemashoko. Muzvare Sharon Hudson Den ndivo mukuru webazi rezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda uyu.
We really don't see enough women in the higher ranks of the Zimbabwean media, and that's not right. We want to see more women editors. There's a lot of news organizations that we meet with all the time, both the state media and the independent media, all different forms of media, media advocacy groups as well, and there are not enough women that sit at the table and represent the highest ranks of those organizations.
Pasi pechirongwa ichi vatori venhau gumi nevana vakadzidziswa mabasa ekunyora nenyanzvi kubva kuHIFIC nemamwe masangano muchirongwa chakatanga muna Gunyana gore rapera vakapedza zvidzidzo zvavo svondora pfuura. Vanhu ava vakashanyira South Africa uko vakashanyirawo masangano enhau akasiyana-siyana pamwe nezvikoro zvinodzidzisa vatapi venhau. Vamwe vatori venhau vaive muchirongwa ichi vanosanganisira Angela Jim, Standard Ncube, Roslyn Sachiti na Grace Chirumanzu uyo ari kuUnited States uko ari kushanda neESPN. Pasi pechirongwa ichi ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.